Trumpet Music.
Inini banaga kura, yezere banaga jambura. Abana kana yikurukura, nezwangu aizvitaura. Zvikanzi chimboni pemvura, nekuti kunze kwacho kune zuva. Chero kudo chairo inodyiwa, nekuti upenyu ndinouziva. Wendo yaive nzara, iye taichema kubvira tichikura. Kubva vamwe vatizvara, hatina kumbobvira tapembera. Vakati uya ndipinde msango, ndongo maisawo chinenge chamuka. Ndikati musandipaove, ndipeiwo chirauro ndisewe nyama. Ndiri kubva kundovhima, tumai mwana uyu abate nyama. Kwandakabva nokuziva, endondovaudza kuti pane basa. Wendo yaive nzara, iye taichema kubvira tichikura. Kubva vamakatizvara, hatina kumbobvira tapembera. Vakati vanoda kumhanyisana navo, ndikati reganisare kumashure. Kune mhuka wokuti notoruma, ndikati reganisare kumashure. Zvikanzi panoda pakatwara karoti, kana vane sekuru ndanga ndavaudza kuti vazobata zvandavaudza. Siye zvako vazochema asi ndavaudza. Wendo yaive nzara, iye taichema kubvira tichikura. Kubva vamakatizvara, hatina kumbobvira tapembera.
Inini pandakakura, yezere pandakatambura. Hapana kana ikurukura, nezvangu aizvitaura. Zvikanzi chimboni pemvura, nekuti kunze kwacho kune zuva. Chero kudo chairo inodyiwa, nekuti upenyu ndinouziva. Wendo yaive nzara, iye taichema kubvira tichikura.